Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chikumi 7, 2019. Dare redzi mosha rino pamukana wokubhadhara chiuru chemadhora pamunhu semari yechibatiso pavakasungwa vashanu. Uye vari varwiri vekodzero dzevanhu vakasungirwa mosva yekuedza kuronga kubvisa hurumende zvisiri pamutemo mwedzi wapera. Vasungwa ava vakasungwa pavakasvika panhandare yendege muHarare vachibva kumusangano wakaitirwa kuMaldives. Mutumbi wavaTerence Masendeke avo vakapfurwa vakafa kuminda yemangoda kwaMarange waongororwa nhasi navana chiremba vakasarudzwa nemhuri yekwaMasendeke uye wava kutarisirwa kuendeswa kumusha kwemufi kuti uradzikwe. Paramende inopedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemabhiri emutemo achabatsira vemabhizimusi kusima mari dzavo munyika. Kambani yeZESA yoramba ichishupika kuti iwanire nyika magetsi anokwanira munhu wese nemaindastiri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza vanhu paurongwa wekuchenesa guta kuti Zimbabwe ichange yave nemari yayo mukupera kwegore rino. Chikwata chevanhu vanozviti Broad Alliance Against Sanctions chinosvitsa mazuva makumi manomwe nerimwe chichiratidzira kunze kwemuzinda weAmerica muHarare chichiti chichabva chete kana America yabvisa zvirango zvachinoti yakatemera nyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa yi WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera studio 7, tibatei na 7 PM, pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-6040, ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti mutifarire pa Facebook page yedu.